mumwe wechidiki vari kuuya paurongwa wegore rino ndivarobson chere vanova munyori mukuru wesangano revavairidzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe kana kuti atus vachere vanoti vari kufara zvikuru
mukana takautambira nemaoko maviri takaugamushira ende tinovimba kuti panguva yatinenge tiri muamerica munyika yeamerica tichadzidzawo zvakawanda naivo vachadzidzawo zvakawanda zvavachadzidzawo kubva pativi
vanotiwo vari kutarisirawo kuti kana vadzokera kumusha vachabatsirawo vamwe vechidiki kuti vasimudzire mabasa avanoita ko vamwe vakambopindawo muurongwa uhu makore apfuura vanoti kudii musha rekuda kwashemakutswa vane makore makumi matatu nemapfumbamwe vakaenda kuchirongwa chemandela washington muna 2015 musha remakutswa vanoti pavakaenda kuchirongwa ichi vaingova mushandi asi iye zvino vava muzvina bhizimusi vachipfuya nyuchi
ndokunga ndatanga bhizimusi reuchi sazvatikusa saizvozvo uchi wangu wakatozarawo mashopu unoandikwa kumafamasi kumarestaurant kwese nekwese pamusoro pezvo pekuti ndiri kuita mari nazvo
vadzika maibere vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano rezimbabwe human rights ngo forum vanotiwo chirongwa ichi chakavandudza udzamu hwavo panyaya dzeutungamiriri izvo zvakaita kuti vakwidziridzwe pabasa
chakandibatsira kuwana maskills leadership vakakwanisa kuti pakurira maskills anodikanwa for leadership handinofunga kuti akandibatsira ikozvino ndava programs coordinator kana kuti deputy director wehuman rights ngo forum chireva kuti ndava kumanaja maprograms ese eforum saka ndiri kushandisa maskills andakawana kupresidential president
vabere vakasarudzwa kuenda kuchirongwa ichi muna 2017 vakaenda kuyunivhesiti yepresidential precinct vanotiwo chirongwa ichi chakavapawo mukana wokuumba ukama nevamwe vechidiki muafrica vanoitawo mabasa ekurwira kodzero dzevanhu saivo vavavhivhid gwede avo vanovasa chigarowo vechidiki vese vakaenda kuchirongwa ichi chinonzi mandela washington fellowship alumni association vanoti vakabatsirwawo zvakanyanya nechirongwa ichi
zvakandibatsira kunoti zvakandipa nguva mukana wekukwanisa kudzidza nezveutungamiri ndi also zvakavakoshera panyaya dzekuti ndezvipi zvavanoona zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende tinge tichibudirira senyika
muna 2016 vagwede vainge vari kuuniversity of duquesne mupennsylvania mutauriri wemuzinda weamerica muzimbabwe amaistesi lomba vanoti vanofarira zvikuru kuti vazhinji vakaenda kuchirongwa ichi vari vana muzvina bhizimusi ukuwo vamwe vave vatungamiriri mukurwira kodzero dzeveruzhinji imwe nhengo yesangano rinoshanda nevechidiki reyouth and community development vaowen liwayo vati chirongwa chemandela washington fellowship chakakosha zvikuru sezvo chichivandudza utungamiriri hwevechidiki munyika uyewo muafrica
ini programu yakakosha zvikuru kune vechidiki vemuno muzimbabwe kana kuti vemuafrica
chirongwa ichi chakatangwa nevaimbova mutungamiriri weamerica vabarack obama chichinzi young african leaders initiative kana kuti yali muna 2014 america inoti kusvika pari zvino zvizvarwa zvezimbabwe mazana maviri ane gumi nevatanhatu zvaenda kuchirongwa ichi chine donzvo rekudzidzisa vechidiki zvemabhizimusi pamwe nekuvandudza utungamiriri ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.